Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano kunyazura kumaNicaland. Vachitaura pamusangano uyu, vaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo reZANU-PF kana vachida kuchengetedza nhaka yavo.
Takapuwa zvirango masanctions on us. Apuwa masanctions iwawa, vakatipa masanctions aya. Vaifunga kuti mhuri yeZimbabwe ichamukira hurumende vopinza zvimwasungata zvavo vodzoka vakapfeka kana kupfekera muzvimwasungata vomora vachimora munyika yedu kwete kwete. We are a revolutionary people.
Asi vakatemera vaMnangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo zvirango vanoti vakaita izvi nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hweZimbabwe hwananga kumawere, vaMnangagwa vati musadhak Zimbabwe ndiyo iri pamberi. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vachiitawo misangano kumashonaland east kunzvimbo dzakaita semurehwa nekwamutoko. Mutevedzeri wemutauriri webato reTriple C vaostalosi ziva vaudza Studio 7 kuti vatambirwa nevanhu zvakanaka.
Munoziva kuti mashonaland east province yakati sarei kana chitarisa nyaya dzedevelopment, saka ndo part of our key and most important agenda kuti make sure kuti tinosimudza upenyu hwevanhu vekumashonaland east. Mukatarisana hwekwamutoko vane maresources avanawo, manatural resources avanawo, asi ari kubhenefita vanhu vasiri veikoko nenyaya dzeextraction inenge ichiitika kumaminerals edu. Saka isu taudza vanhu in terms of our program yevalue beneficiation nekumeka kuti vagari venzvimbo vanofanira kubhenefita from the resources. Tataura again nyaya yekuti devolution inoreva kuti kunoita maresources ari specifically devolved, decisions and allocated to shonaland east kuti vanhu vagone kurarama upenyu huri nani. Vanhu vekuwa uzumba vanenge vachiudza kuti voterai kana kuti pamberi nebato rakati, asi pamberi yacho haisviki. Vanhu vari kutambura uzumba is one of the underdeveloped places in our country. Hakuna network, vanhu vari kutambura, vanhu vari kunhonga sese nemuromo. Saka zvinhu zvese zvinogadzirira bedzi kana taita hurumende idzva.
Tichiri panyaya yekutsvaga rutsigiro, mutungamiri werimwe bato rinopikisa reUZA amai Elizabeth Valerio nhasi vange vachitsvaga rutsigiro kuBulawayo.
Nhasi taswera tichitenderera kuBulawayo province, tatangira kunjube tikaenda kuPhelandaba, Pfumula, Nkulumani, kwose tatenderera kunzvimbo dzakawanda. And kwese kwataenda tirikugamuchirwa zvakanaka. Vanhu vari kutifarira, vari kundifarira saPresident weZimbabwe. And one place pataenda ndanzwa mwoyo wangu kurwadza. A young woman, musikana mudiki, abva angotanga kuchema, inzi ndionei mai, please gadzirisa nyika, upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka, ndiri kushanda kuSouth Africa, mari yandiri kuwana haitombobhadhari kana renti. Abva angotanga kuchema, mwoyo wangu shuwa, ndatoshaya kuti ndoti chii, iye angoti please pamunopinda gadzirisa nyika.
Sarudzo dziri kuitwa svondo rinouya nemusi wechitatu, uye vanhu gumi nemumwe ndivo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.